Mukuru wevatambi vecricket Brendan Taylor ari kuti chikwata chake icho chinotarisirwa pasi zvikuru hachisi mukorombo kuwedzera zvikwata mumakundano aya, asi kuti chiri kuda kuita mashiripiti nekudambura zvikwata zvinonzi zvinorura mumutambo uyu. Taylor anoti ari kuziva basa guru ravakatarisana naro mukurwisana nezvikwata zvine mukurumbira. Anoti vatambi vake vese vakamirira kutamba zvine mutsindo pamwe nekukunda mumakundano aya.
Yeah, we want to showcase our talent and skills, and it's great to be a part of a good tournament, and hopefully we can have a so-called upset, but we feel we're good enough to go out there and win.
Chikwata cheZimbabwe chiri mugungano rakaoma zvikuru rinosanganisa pamusoro peSri Lanka, chikwata cheSouth Africa icho chiri pachinhano chechipiri mumutambo we2020 chitevera England pasi rose. Chikwata ichi chiri kutanga kutamba neSri Lanka mangwana chizopesira neSouth Africa neChina. Asi Taylor anoti vangadai vasiri mumakwikwi aya dai vasina chivimbo chekuti vachakunda.
We know we can play some good cricket, and we do that. There's no better place to do it in a World Cup, so yeah, hopefully we can put in a good performance.
Zvikwata zviviri zvinopedza zviri pamusoro-soro mugungano rega-rega ndizvo zvinoenderera mberi mumakundano aya chisvika pachinhano chinoshedzwa icho kunzi quarter finals. Asi vamwewo vachitarisa mitambo yegadziro yechikwata cheZimbabwe vari kuti chikwata ichi hachina simba neunyanzvi hwekukwanisa kusvika mumaquarter final. Izvi zvinotevera kurakashwa kwakaitwa Zimbabwe nezvikwata zvepasi-pasi zveIreland neBangladesh mukupera kwesvondo mumitambo yaive yakarongwa neveICC kuti zvikwata zvitambe chigadzirira makundano epasi rose aya. Asi vamwe vanoti Zimbabwe yaive pachinhano chimwe chetezvo apo yakaenda kumakundano eAICC World Cup muna 1999 apo paive pasina aimbo pachikwata ichi mukana wekukunda, asi chakazopedzisira chave pachinzvimbo chechishanu pasi rose. Vanotevera mutambo uyu vanoti chikwata ichi chingadai chakatosvika pamutambo wekupedzisira asi kuti chakazokundwa nezvibodzwa neNew Zealand, izvo zvakatadzisa kuti chipinde mugungano rezvikwata zvina zvakazopedzisira zvorwira mukombe iwoyo. Asi mutambo wavo wekutanga neSri Lanka ndoucharatidza kuti Zimbabwe ine simba neunyanzvi here hwokwanisa kuenderera mberi mumakundano aya ari kukwikwidzwa nezvikwata zvese zvine mukurumbira mumutambo uyu pasi rose. Mutambo weSri Lanka uyu ndiwo zvekare uchave wekutanga mumakundano aya sezvo chikwata chinenge chiri pamusha mumakundano epamusoro-soro akadai ndicho chinotanga kutamba sechiremekedzo chekutambira vaenzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.